tinoziva kuti hurumende yedu yekuZimbabwe inoda zvakanyanya kuti ionekwe kuti iri kuita zvinhu zvine pfundiso, kunyanya ipapo pavakati tiri kuita re-engagement and engagement. Saka ipapo ichinonya kushandiswa iyo nyaya yekuti vamunangagwa vaenda kuUK, asi hapana chinonyanya kushamisa nokuti zvaangofanana nevamwe vose vangagwa vachikokwa. Saka kukokwa kwavo hakufaniri kunge kuri chimwe chinhu chatingati chinhu chinonyanya kushamisa, asi kuti nyaya iripo ndeyekuti nenyaya dzekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka kumusha, nyaya inenge ichingovopo ndeyekuti ivo vana UK nedzimwe nyika dzakaita sana America vanenge vachingotarisa kuti muri kuitira zvakanaka vanhu here, asi tozongoona kuti kana vaona kuti hakuna zvakanaka zviri kubuda ikoko, vanenge vachingoramba vakangovasira zvirangwa.
Tiri kunzwawo kuti vakuru veCommonwealth vakataurawo nyaya iyo yamuri kutaura yekuti panofanira kugadziriswa nyaya dzekodzero dzevanhu. Sei izvozvo zvakaoma kuita kuti paremekedzwe kodzero dzevanhu muZimbabwe sezviri kukurudzirwa nevamwe?
Vazulu, hatiyeuke kuti maelections kana kusarudzo dzekuZimbabwe dziri kuuya iko zvino. Tinozviziva kuti hurumende iripo naiyo inenge ichitsva kuti pamwe icharuza sarudzo. Saka kaitiro kayo katinoziva kubva kare nakare, kubva na1980, ndekekuti hapana utongi hwejekerere nekuti vanenge vachitya kuti zvimwe vanoruza.
Asi iyo ZANUPF iri kutiwo pamwe chete nehurumende havangapindireka panyaya dzinenge dziri kumatare sekubatwa kwakaitwa nemhosva vasikala vangarivhume uye muzvare Fadzai Mahere?
KuZimbabwe kunoshandiswa ndingati inini muchirungu the letter of the law, asi kune imwe inonzi spirit of the law. The letter of the law ndeyekuti iyaya iyo hurumende inenge ichiziva kuti magwaro emutemo anotaura kuti kudini. Saka vanenge vachishandisa even zvavanenge vachiziva kuti hazvisizvo zvinofanira kuti mutemo uve, vozvishandisa izvozvo kuti vasungirire vaya vasiri mupower sana ivo vatinoona vana vangarivhume nana vasikala. Asi inonzi spirit of the law ndeyekuti vanenge vari muhurumende vanenge vachitiwo ngationekwei, inonzi don't only be doing what the law says, but be seen to be doing what the law says. Zvino ivo havakwanisi kuzvita izvozvo.